Gwetare vaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaMoses akacha vakapiwa muchineriti vazidare vabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba. Vamuchineriti vanoti mhosva yazopinda mudare ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana kuti imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vatatu ava vanzi vanofanirwa kugara pavakanyoresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakupera kwemavhiki maviri ega ega nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemugovera mutevedzero webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaostaro chiziva vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehondo kuenda kunovhota ndiyo hondo yavakatarisana nayo sezvo hondo yesarudzo ichipedzwa nekuvhota kana kusanovhota. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vasingadarike zvikamu 50 kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota. Vasizvo vanoti zvinhu zvisange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kutsidzira vanhu.
Vakazviungudzira vanhu masiyani kumaruwa kuti ange chinovhota vanhu havafani kutyidzirwa. Vanhu vanofanira kuvhota yovhote the secret. Hakuna zvekuti kune makamera kana kuti kuchazikana kuti vanhu vavhota sei.
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yechitungwiza vasidzi vaanoti bato rezanupf rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani.
Kuchitungwiza tinoona kuti zanupf inenge ichiona kuti inzvimbo yavanofanira kuti vachiwana control kana kuti vachiita influence. Saka kurapiwa kwavakaita tichitarisa nekuti vanenge vakanyepera vanhu vachidzira mabhoho vachiita zvakati vachiita kunge ivo vachachinja upenyu hwevanhu.
Mutaro webazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vachapadzwa mugwadi vanoti vanotambira zvakabuda musarudzo pamwe nekukorokotedza vose vakakunda nechivimbo chekuti vachazadzikisa zvavakavimbisa vanhu. Vamugwadi vanoti nhasi vakurukura nezvenyaya yevanhu vashoma vari kuenda kunovhota vakaona kuti vanhu havasi kuenda kunovhota nekuda kwechimiro chevanhu vari kumisikidzwa nemapato kuti vavhoterwe.
Kuzhinji hupo mukanda unorechenda kuvhota asi chikonzero chekusaka kuenda kunovhota taona namba 1 yekwaliti yemakandidates ari kuaaboreoa vazhinji arizi kufara navo.
Mutauro webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemabielections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti harisi basa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota. Gwaro reZESIN rinokurudzirawo mapato ezvematengerwo enyika kuti vataure vatsigiri vavo kuti vakaite zvemhirizhonga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.